Amai Chiwenga avo vakasungwa nemugovera vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga pavaive muchipatara kuSouth Africa kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo pamwe nekuita chikiribidi chekuti vagochatiswa nemurume wavo iye ari muhurwere. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Chiwenga vairambidza vaChiwenga kuti vabude muhotera kuSouth Africa kwezuva rimwe chete vakazotorwa zvechisimba nevanovachengetedza vakazovaendesa kuchipatara. VaReza vatova mai Chiwenga vakazobvisa zvaishandiswa nana chiremba muchipatara kuSouth Africa kwakare vaiedza kuraramisa vaChiwenga zvakazoita kuti murwere abude ropa zvakanyanya. VaReza vati izvi vaizviitira kuti vaChiwenga vafe uye vaive vasina mvumo yekuita izvi. Mutongi wedare vaCrispin Mberewere vatura mutongo wekuti amai Chiwenga vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno uye vati amai Chiwenga vakumbire kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vachibva kumba sezvo vati dare ravo harina masimba ekunzwa chikumbiro ichi pakatariswa uremu hwemhosva yavari kupomerwa. Zvichakadai vaReza vaudza dare kuti amai Chiwenga vakaburitsa mari kunze kwenyika inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo mumazuva akasiyana-siyana vakatenga dzimba mbiri pamwe nemotokari nhatu kuSouth Africa. VaReza vati mhosva idzi dzakaparwa kubva gore rapera kusvika gore rino amai Chiwenga vachishandisa kambani yavo East Town Holdings uye vakaburitsa mari inoita zviuruzana negumi nezvina zvemadhora ekuAmerica kuenda kuChina vachishandisa mutyairi wavo vaCarrington Kazingizi neumwe anze anonzi Terence Mutandwa uyo asina kutaurwa kuti anoita nezvei. VaReza vaudzawo dare kuti amai Chiwenga vakanyepera mukuru wevatongi kana kuti judge president vaGeorge weshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate zvakapa kuti mukuru weMajor Street vamunamato Mutevedzi varonge kuchatisa vaviri ava panguva iyo vaChiwenga vaiva muchipatara. Izvo zvakazopa vaChiwenga kuti vamhanhare nyaya iyi vadzoka kubva kuChina uko vakazopedzisira vave kurapwa. VaReza vati amai Chiwenga vakange vagadzirisa maringi maviri engoda avaizopfekedzana nemurume wavo musi wemuchato usina kuzoitwa uyu. Mutongi wedare aramba kutambira chikumbiro chegweta ramai Chiwenga vataona nyamakura chekuti amai Chiwenga vatongwe vachibva kumba kwavo achiti amai Chiwenga vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kwenyaya idzi vachiti kuve nediplomatic passport hakuvatadzise kubuda munyika zvisiri pamutemo. VaMberewere avo vati amai Chiwenga vadzoke zvakare kudare musi wa30 zvita vati matare anofanira kutora mitongo inotsigira hurumende pakurwisana neuori sezvo uori chiri chinhu chakaipa kwazvo. Pavabuda mudare vanyamakura varamba kutaura zvakawanda nevatori venhau vachiti havana kupiwa mvumo nemusungwa yekutaura nevatori venhau asi vati vachakwidza nyaya idzi kudare repamusoro nekuchimbidza. VaChiwenga vakatokwidza nyaya yekurambana kwavari kuita nemudzimai wavo kudare repamusoro uko kwavari kuda kuti vagovaniswe upfumi hwavo. Zvichakadai hama dzamai Chiwenga dzinonzi dzachikisidzira vatori venhau pamatare apa avo vanga vachitevera nyaya iyi mumatare. Mumwe mutori wenhau anoshanda nekambani yenewzimbabwe.com Costa Nkomo audza Studio 7 kuti apotsa arohwa namai vemudzimai wavaChiwenga.
Pandati ndichivatora mufananidzo vagumbuka chaizvo zvinoratidza kuti vanogona kunge vasinganzwisisi mashandiro anoita vatori venhau kana kuti midhia pachirungu. Saka vatanga kunditukirira ndokubva vatouya vese nehama dzose vakauya vakatanga kutondithreatena vachiti tinodhila newe ngwai uchitora mifananidzo yamai vaMary unoda here kuti ugozonyora nekumwe kunyora kusiriko kwokushoresa mai vaMary. Saka ndatozorwirwawo nevamwe vatori venhau vandinoshanda nawo.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vapelekezela Mpoko vanyimwa mukana wekuti vakwidze nyaya yavo kudare repamusorosoro munyika reconstitutional court pamhosva yeuori yavari kupomerwa. Mutongi wedare panyaya iyi vaHosia Mujaya vatura mutongo wekuti hapana chikonzero chokuti vaMpoko vanzwikwe nedare reconstitutional court sezvo mutemo wekuti havamiswe pamberi pematare usisashande kwavari nekuti havasisiri pachigaro. VaMpoko vakange vasvitsa chikumbiro chokuti vanzwikwe nedare reconstitutional court vachiti havafaniri kutongwa nemhosva yavanonzi vakapara vachiri mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Nyika vampoko varikupomerwa mhosva yekushandisa masimba avaive nawo zvisirizvo pavanonzi vakakonzeresa kubuditswa muusungwa kwevakuru vakuru mukambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yezinara avo vaipomerwa mhosva dzeuori. Vampoko vanzi vagodzoka kudare musi wa23 ndira apo pakatarisirwa kutanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.